vanhu vaive mavhu nemarara pamuganhu ramukwebana nePlumtree kubva chishanu kusvika nezero mangwanani izvo zvakaita kuti vamwe vatadze kunobatana nehama neshamwari kutambira kisimusi kumusha sechaive chishuviro chavo mumwe akaita rombo rakaipa ndevatsanangura igandava avo vashora zvikuru vashandi vepamabhodhi enyika mbiri idzi nekusavedzera nguva yekushanda kunyanga zvo zvainge zviri pachena kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka
pandakasvika ipapo the queue was more than 2 kilometers long yemota dzaikurosa maborda havasi kuita 24 hours saka it was very frustrating kukurosa maborda ipapo because takapedza saka maborda vari kufrustrata dai vakaramba vachiita ma 24 hours avaimboita kudhara
vati vamwe vakaita rombo rakanaka rekudarika vakanga vamhanyisa motokari mumigwagwa nekuda kuedza kubata nguva
saka zvaiva zvichityora mapfupa zvachose because takanga tisingakwanisi kufamba zvakanaka vanhu vaizoita overspeed vakuenda manje kuitira kuti vabate taimu yavakanga vamborasa maborda
vaolta pambai avo vanobva kubwera vanoti kunyemwe nutswa kwemitemo yekudzivirira kuparara kwechirwere checovid-19 kwakapa kuti vanhu vakawanda varonge nzendo dzekuenda kumusha
so munhu anenge akuita puresha yekuti adiinda kumizana anobatanawo nechi nevana nemhuri nehama neshamwari pazuva rakanaka rakadai sori
izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzemagariro evanhu vapita makamure
vazhinji havana kukwanisa kufamba kana nyaya dzecovid but now nenyaya yekuti zvino zvinzwa free ndo pavaya kufamba manje vachitombonoona hama kana kuti munhu anga ane musha wake waakuinda kumbonoona pamusha pangu pakamira sei nekunewo vabereki bcause anga atora nguva yakareba asina kuinda kumusha yeah that's the reason why a lot of people have gone but otherwise hakusi kuenda kunoonana but kungoenda kuti asa ane time yakareba asina kuinda 2019 2020 2021 now 2024 years tosva kumusha
vatimo musindo avo vanoshandira kuvinduo kunamibia vati vanogara kusouth africa vari kushandisa bhodha replumtree sezvo kubaitbridge kuine mbiri yekuzara vanhu
Bridge bridge in getting completely getting most of the time for Christmas area. So many guys they end up visiting the routes. Coming by Botswana. It's not time they'll be being delayed at the border. So very well out there with the route. Do you could pass to the too much? It's but the treatment is also going to pass me if I want to win. You could know Ramakwana. But at least Ramakwana is that traffic. What about the border? It's at least 24 hours.
Mukuru Border Management Authority in South Africa, Dr. Mike Masiapato. Vakaudza nepfenyuro yeSABC kuti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vainge vadarika pamukanhu weBaitbridge kuenda kuZimbabwe kubva musvechishanu kusvika mugovera chete mumwe anoshanda kumabhazi ekwamangongongo motorways anofamba pakati peHarare neFrancistown vamartin mvumbani vati rwendo rumwe chete rwaigona kuvapa mari iri pakati pezviuru makumi mana nezviuru makumi mashanu sezvo mabhazi ainge akazara
abasa rangu riraichi ndanga riri nani nsvika marondo avanhu vakaenda kumusha makore anotamboshandira kumijana hasifanani i something chapinda mukambani hasifanani izvo muswa 2024 mabhazi angachizara ese ya dazondera mbiri mona gore rino dzashanda dazondera mbiri
hatina kukwanisa kubata vanotaurira vanoona nezvemabhodha kunyika mbiri idzi kuti tinzwe kuti sei vasina kuvhura mabhodha kwenguva yakareba sezvo zvainge zviri pachena kuti vanhu vaizviwandisa panguva yezvororo ndakamirira studio 7 mufrancistown botswana ndini shingirai madondo